Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kukadzi 21 2017.
Makateerera ku Studio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanosvitsa makore makumi mapfumbamwe nematatu ekuberekwa nhasi. Vakawanda vachiti vakwegura ngavachisiya basa.
Vechidiki vemapato anopikisa vanoti hapana chekupemberera pabavhudira vaMugabe sezvo vari kukundikana kuvandira vanhu mabasa.
European Union inowedzera negore zvirango zvakatemerwa vaMugabe nehurumende yavo.
Vana chiremba vanoti vari kuenderera mberi nekuramwa mabasa kudzamara hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo zvose.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasvitsa makore makumi mapfumbamwe nematatu nhasi. VaMugabe vakaberekwa musi wa21 kukadzi mugore ra1924. Bhavhudera vaMugabe rinosvika panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Vachitaura neZBC pamberi pezuva rekuzvarwa kwavo, vaMugabe vakataura pamusoro pezviri kuitika mubato ravo umo mune kurwisana pamusoro pekuti ndiana achavatsiva kana vabva pachigaro. VaMugabe vakataurawo pamusoro pevanhu vari kuti vakwegura nekudaro vanofanira kusiya basa. Asi ivo vakati vachiri njanji chaiyo pakusimba.
If I feel that I can't do it anymore, I'll say so to my party so that they relieve me.
Kana ndava kuzvinzwa kuti hapana zvandichakwanisa kuita, ndichaudza izvozvo kubato rangu kuitira kuti ndisiye basa. Asi pari zvino handingadaro. Vakawanda vanozviona kuti hapana anokwanisa kunditsiva. Hapana achatora basa rangu anotambirwa neveruzhinji sekutambirwa kwandinoitwa. Hazvirevi kuti ndinofanirwa kukura nzira yemunhu achatora basa rangu. Munhu anotora basa rangu anoumbwa nevanhu. Mazviona.
VaMugabe vakatorawo mukana uyu kutaura pamusoro pezvirango zvakatemerwa nyika neAmerica, vakati vanoimba kuti mutungamiri mutsva weAmerica vaDonald Trump vachabvisa zvirango izvi nekupindana kwenguva.
We are just now under sanctions imposed on us not by Donald Trump but by Obama.
Iye zvino tiri pazvirango kwete zvakaiswa navaDonald Trump asi kuti zvakaiswa navaBarack Obama. Pafungei, vaTrump vapei nguva, vapei nguva. Vanogona kubuda nezvirongwa zvinogona kutiburitsa muzvirango zvatagara takatemerwa kwenguva yakareba.
Gurukota. VaMugabe vakatorawo mukana uyu kutaura pamusoro pezvirango zvakatemerwa nyika. Asi tichiri panyaya iyi, gurukota rinoona nezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vasupamandi wanzira vanoti vaMugabe vanofanira kukorokotedzwa nekutungamira zvine ungwaru pazuva ravo rebhavhu denhasi. Asi vanopikisa munyika vari kuti vaMugabe vave kuchifanira kuenda pamutyandigere. Tabata vamandi wanzira tikavabvunza nezvezuva rekuzvarwa kwavaMugabe iri.
Aiwa toda kuti pamwepo nemhuri yese yeZimbabwe nevanhu vatema vese vari pasi rose nevamwe vasiri vatema vanoona zvakanaka zvinoitwa navatema tibatane kukorokotedza mutungamiri wenyika nokusvitsa kwavaita makore makumi mapfumbamwe namatatu okuzvarwa tichiti dai Mwari vawedzerazve akati wandei nokuti njere dzavo uzivi hwavo nezvese zvavanoita vachitigonera toda kuti zvirambe zvakadaro tichingozviwana
vamandowanzira chii chingadzidzwawo nevechidiki kubva kuupenyu hwavamugabe
chikuru chingadzidzwa nevechidiki kana even vakuru ndechokuti vanhu vanofanira kushinga mumatambudziko mukugarira zvakanaka vari pane rimwe chete yatingati pachirungu principle ndo chikuru chingadzidzwa neveruzhinji kubva kuna vamugabe ukateerera pavaitaura nevenhepfenyuro vari kuhondo muna 1975 kana angava 1979 kana pangava patakawana kuzvitonga kuzere mu1980 ugoteerera vachitaura pamusoro penyaya iyoyo imwe cheteyo kunyangodano iri nyaya yekuti zviwanikwa zvedu zvinge zviri mumaoko avanhu vatema kana kuti ivhu redu riri mumaoko avanhu vatema hapana chakasiyana chakataurwa muna1975 nechavanotaura gore rino zvichireva kuti munhu anomira nechokwadi anomira nechinhu chimwe
asi vanopikisa vamugabe vari kuti vanenge vakwegura nekudaro vanofanira kuenda pamudyandigere
vanhu vasingavazive nokuti isu tinovaziva vari muno muzimbabwe vanovaziva tinovaona mazuva ese tinoshanda navo pfungwa dzavo dzinongopinza kupfuura dzevanhu vane makore 93 he is not an ordinary man he is an extraordinary man saka vazhinji vanotaura izvozvo kuti vakura dai vachizorora kusaziva
gurukota rinoona nezveumizha mukufambiswa kwemashoko vasupamandiwanzira vari parunare muHarare apo mutungamiri wenyika varobert mugabe vasvitsa makore makumi mapfumbamwe nematatu nhasi sangano remubatanidzwa wenyika dzekumawirira reeuropean union rawedzera nerimwe gore zvirango zvakatemerwa vamugabe mudzimai wavo amai grace mugabe uye kambani yezimbabwe defence industries zvirango izvi zvakatemerwa zimbabwe muna 2002 uye pachine kukakavadzana kuti zviri kushanda here kana kuti kwete zimbabwe yakatemerwa zvirango izvi ichipomerwa mhosva yekutonga nedemo uye kubirira musarudzo asi mutungamiri wenyika varobert mugabe vanoti ichi handi chokwadi zimbabwe yakatemerwa zvirango nenyaya yekuti yakatora minda kubva kuvachena ichipa vatema
these illegal sanctions continue to inflict economic deprivation and human suffering on all zimbabweans in the eyes of our people These sanctions constitute a form of hostility and violence against them for the simple crime of undertaking the land reform program to Britain and its allies.
Zvirango izvi zvakonzera matambudziko kuvana veZimbabwe uye zvakaisirwa kuti takatorerei ivhu. Tinoti hamunyare here veBritain neAmerica.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo vanotenderana nemaonero avamugabe aya
tava kuti chitibatsira ivo sechibvumidzano chamava makaita imwe chamakadzorera pasi musingachichi zadzikidze imwe chokuti maiti kana tava kutora mapurazi muchange muchitipa mari yokubhadhara mukabva mazoregera kuita izvozvo vanhu vakabva vashatirwa kuti ndozvatakarwira izvi vakabva vaenda mumapurazi tava kuchitongerwa manje zvirango zvokunzi hava masanctions
asi vanopikisa vanoti ZANU-PF ndiyo yoga inokokera mhepo yakatakura mamera sekutaura kwemutungamiri webato rinopikisa repeople's democratic party vatendai biti vabiti vanotiwo chauraya upfumi hwenyika handi zvirango asi kuti kutadza kutonga kwebato rezanupf
that's a lie tine inonzi trade account so trade account yedu number 1 South Africa number 2 United Kingdom number 3 China United States of America iri kuna number 6 ikoko mukaenda mumastore emuZimbabwe you will find products from every corner of the world
mashoko aya anotsinirwawo nemutauriri weMDC vakurawo nechihwai avo vanoti ZANU-PF ine pfini inenge yenda inoruma akaitakura nekudaro ndokusaka ichibatwa seyakageza negoka munyama
chikuru ndechokuti vazviitirei vazviitira kuti vamugabe vawane nguva yoku reforma yokuchinja ma behavior yavo yokuchinja maitikiro avo.
Asi zvirango izvi zviri kushanda here kana kuti kupedzera hoko padewe retsindi? Gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda ne Human Rights Watch vadewa mavinga vanoti chati homu chareva.
Dambudziko riripo nderekuti zvinogobviswa sei panguva yatiri iko zvino hapana kubviswa kwazvingataitwa. Nyangonyaya yekumirira kunzi yawa kunzi igaro ziva kuti vamugabe inini igaro zivawo kuti zvirango zveupfumi zveEU zvinoramba zviripo.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinotiwo zvirango zvakatemerwa vamugabe zvitori nani pane zvakatemerwa vaive mutungamiri wehurumende yeRhodesia vaIan Smith muna 1965 neBritain uye United Nations mushure mekunge Rhodesia yaita zano ndega ichiti yave kuzvitonga kana kuti Unilateral Declaration of Independence muna ndira 1966. Mutungamiri wehurumende yeBritain vaHarold Wilson vakaudza nyika dzeCommonwealth kuLagos, Nigeria kuti zvirango zvainge zvatemerwa Rhodesia zvaizodonedza hurumende iyi mukati memavhiki kana mwedzi mishoma-shoma. Asi zvirango zveupfumi izvi zvakatopedza makore kusvika muna 1979 vaSmith vachingori panyanga. Rhodesia yakatanga kugadzirira zvinhu zvayo maindustry ayo kutsiva zvinhu zvose zvekunze zvayainge ichitenga zvakapa kuti vamugabe vaone nyika ine upfumi hwakasimba zvikuru muna 1980 apo nyika yakawana kuzvitonga kuzere. Asi iko zvino upfumi hwenyika hwagwadama vanhu vakawanda vasina mabasa vakawandawo vachinonga svosve nemuromo.
Makateerera kune pfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muguta guru reSouth Africa kuburikidza nekurwiswa kwemabhizimusi evekunze avo vari kunzi nezvizvarwa zvemunyika iyi vari kuparadza mhosva. Chikwata chevagari vemuPretoria chiri kuronga kuratidzira kunoramba vanhu vekune dzimwe nyika vari munyika iyi nemusi wechishanu.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vashoropodza kutyisidzirwa kwemajuta munyika yose vachiti izvi zvichamiswa. VaTrump vati kutyisidzirwa kwakanangana nemajuta pamwe nenzvimbo dzavanogara kwakashata uye kunorwadza kuchiyeuchidza zvinosiririsa basa richiri kuda kuitwa mukudzura ruvengo neuipi.
Sangano reRed Crescent remuLibya rati mitumbi ingangosvika 94 yezvizvarwa zvemuAfrica yanyururwa kumahombekombe kweLibya. Mutauriri weRed Crescent vaMohama al-Mazrati vati chikepe chakatsemuka chakawanikwa mugungwa nemuvhuro pedyo neguta reZawiya kumahombekombe kwegungwa reMediterranean Sea.
Hurumende inonzi yazobvuma kuwanisa vana chiremba vachangopedza zvidzidzo zvavo mikana yekuti vashande muzvipatara zvehurumende kumaruva zvichitevera kuziviswa kwayaita nhasi kuti yavhura mikana yemabasa inosvika 250 muzvipatara zvekumaruva. Munyori mukuru wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Alois Muzvava, vanoti izvi zvanyoreranwa pasi nhasi muHarare pamusangano waitwa pakati pevamiriri vehurumende nevamiriri vesangano ravo. Asi Dr. Muzvava vanoti izvi hazvireve kuti vana chiremba vave kudzokera kumabasa sezvo pachine zvimwe zvichemo zvavo zvichiri kunzwikwa nehurumende. Vanoti zvichemo zvasara ndezvemari dzavanofanirwa kubhadharwa kana vachinge vashanda usiku, idzo vanoda kuti dziwedzerwe kubva pa$288 kuenda pa$720 pamwedzi, uye kuti vapiwe mukana wekuti vange vachipinza dzimotokari vasingabhadhare mitero. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Muzvava.
pane zvatandika kumbira kuti zvigadziswe zvekutanga maererano nemabasa emachiremba aiwa tinoti tinenge zvati fambe izvezvi vatawanirwa mabasa fomachiremba kuti achikwanisa kuzoona vanhu apedza fundo yavo tinotiwo makorokoto kune mukuru wedu weminister of health vatibatsira kuti tiwane maposta asi tinoti pane zvimwe zvishemo zviri zvasare izvi panyaya yekuwedzerwa mari dzinobhadharwa ana chiremba kubva $20 per hour vachishanda usiku wese kuti tiwedzerewo mbichana apo hatisati tanyatsonzwa anything chatichabuda takangomira kuti kana kuminister of finance vatudze kuti what's the plan since zvinhu zvakanga zvakabvumiranwa muna 2014
saka pane zvamawirirana zvaakureva here kuti vana chiremba vaakudzokera kumabasa
awo semashandiro edu emazuva ese sevanhu vanomirira ana chiremba tichanoita musangano navo tichivaudza kuti ndozvamamiriro zvaita atoudzwa kuti vanoti kudii nazvo asi semaonero atiri kuita vachiri kunyunyuta chaizvo kuti dai hurumende yange yanga itiwedzerewo padiki diki pamari iyoyo panyaya dzemari apo tambowana kuti tiwane kubatsirikana tichienda kumabasa ikoko saka pari zvino nyaya yekuti toda kutinzwa kuti aikwanisa kuti vawedzerewo mari shoma shoma pane yavakwanisawo ipapo pamari yatandikawirana muna 2014
nhasi mutungamiri wenyika varobert mugabe vasvitsa makore makumi mapfumbamwe nematatu 93 ekuberekwa zvii zvamungataurawo savana chiremba pamusoro pekusvitsa makore 93 kana pabirthday rava mugabe
tinoti makorokoto kumutungamiri wenyika nekusvika makore 93 tinotoshuvira kuti dai tasvikawo kumakore iwayo yobu tikaramba tichishanda tichisimudzira utano hwevanhu vedu muzimbabwe aiwa tese tinotimba kuti tinonge tichingokorokotedzana kuti makorokoto makore ari kuramba achienderera mberi
vamugabe vari kucherechedza makore aya imi vana chiremba muri pakuramwa mabasa zvinhu zvisina kumira zvakanaka muzvipatara umu zvii zvamungataurawo
tinovimba kuti vari kumaministri vatungamiri vemaministri vari kumhanya mhanya kugadzirisa zvichemo zvedu hope zvinoita nenguva iyi inotikasirei pasina kunyanya kukanganisika kunoitika pakurapwa kwevanhu
vanga vari munyori mukuru wezimbabwe hospital doctors association dr alois muzvaba vari muharare zvichakadaro kuramwa mabasa kwevarayiridzi vekumaruva kwapinda muzuva repiri sangano reamalgamated rural teachers union richiti uwandu hwevarayiridzi vabatana nevamwe hwakwira zvichienzaniswa nevevanhu vakapinda mukuramwa mabasa nezuro nhengo dzesangano iri dzakatanga kuramwa mabasa nezuro muvhuro dzichida kuti hurumende izivise mazuva ichavabhadhara mari dzebhonasi regore rapera hurumende iri kutarisirwawo kusangana nevamiriri vevashandi svondo rinouya kuti vakurukure nezvenyaya iyi
Masangano anopikisa ari mubatanidzwa weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA ne ari muCoalition of Democrats kana kuti CORD nhasi asangana muHarare akabuda nechisungo chekuramba kuti hurumende itungamire basa rekutengwa kwemichina ichashandiswa pakunyoresa vavhoti kana kuti biometric voter registration kits iyo yange yave kutengwa nesangano reUnited Nations Development Program. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Danho ratorwa iri rinotevera mashoko akaburitswa nasachigaro weZimbabwe Electoral Commission ZEC amairita makarau ekuti hurumende yainge yave kutora chirongwa chekutenga maBVR kits. Masangano aya anoti zvange zviri kuitwa neZEC zvange zvakanaka chose sezvo yange iri kuvapa mukana wekuona zvange zviri kuitwa pakutengwa kwemichina iyi uye vanoti hurumende iri kumisa chirongwa ichi nekuti inoda kuita chitsotsi pasarudzo dza 2018 munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora avo vapinda pamusangano wanhasi vanoti mapato ese aramba zviri kurongwa izvi uye achatora matanho akawanda kuti UNDP ibvumirwe kuendera mberi nechirongwa ichi
takanyorera tsamba kuna mai makarau pamwe chete negovernment tichiti isu tichaita zvakati kuti chekutanga tichaenda kumatare edzimhosva chechipiri tichaenda mustreet mwana wese weZimbabwe anofanira kuziva kuti sarudzo dzaakuda kubiwa dza 2018 saka tinofanira kuuya tese toenda kumademonstrations kuti zvisabiwa sarudzo idzodzo saka tichange tichitaura madate emademonstrations iwayo atete sheet
vaWilliams Madzimure vePDP vanoti havaoni chikonzero chekuti sei chirongwa ichi chave kumiswa
asi chimwe chinhu chikuru chatiri kuda kuona ipapo ndechekuti hurumende zvaichatora ichati bumidza zvehere isu semapolitical parties kuti tinoona kuti kunyange vavachada kuzopa ivo vachisenzisa government tender board kupa basa rokuita zvebvr tichange tichibvumidza kuti tivaone kuti ndivanani nokuti chatakuzva ndechekuti ini kubvira pari kutsvaka
vakasanobata chigaro chasachigaro wecourt zvakare varivo vari kuronga misangano yomunera vafaraimbira vezunde vanoti mapato ese abatana nhasi nekuti aona kuti pane chitsotsi chiri kurongwa nehurumende.
I think chanyanya batanidza vanhu ndechekuti izvo zvakaitwa nehurumende zvinhu zvasvika pabhonzo chaipo chaipo pemunhu wese kuti izvo zvaazvisingafungirwi kuti nekuedza kugadzirisa zvine kuvaka nyika yedu nekakutaurirana kaakapo although kasiri perfect asi at least paine kakutaurirana kakarichi then government yongobva kumwa kwainobva musango muyongoti ndakuita take over everything. It shows kuti government pachayo mwoyo wayo hausati watombochinja.
Mapato aya aita chisungo chekuti kana hurumende ikaenderera mberi nechinangwa chayo chekuda kuburitsa UNDP muchirongwa chekutenga mishina yekunyoresa vavhoti, vachakurudzira kuti commission yeZEC imiswe basa uye paumbwe rimwe sangano richaona nezvesarudzo dza 2018 iro richabvumiranwa nemapato ese zvematongerwo enyika. Anoti semaonero avo amai makarau vari kutadza kuti ZEC ishande yakazvimirira uye naivowo vanofanira kusiya basa. Hatina kukwanisa taura naamai makarau kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vange vasiri kudayira mbozha nhare yavo, asi venera vanoti vakatovatumira tsamba nezuro uye vakavapa masvondo maviri ekuti vapindure. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Sachigaro vechidiki muzano PF mudunhu reManicaland vamubuso Chinguno vanoti vachatora nzvimbo yekanzuru nechisimba kuitira kuti vatsigiri vebato ravo vava nenzvimbo yekuvakira dzimba dzavo. Vati vachaita izvi mumasvondo maviri ari kutevera. Mutoro wedu wenhau Lloyd Moyo anotipa nyaya iyi.
Vachitaura nemumwe yevatsigiri vebato ravo mamutare vachingono vati vatsigiri vezanu PF vachazvigarisa voga munzvimbo dzekanzuru vobva vavaka dzimba dzavo nekuti kanzuru yeguta remutare haizi kuda kuvapa pekugara. Vamubuso vanenera mhosva kanzuru yeguta iri kuti iri kuvanyima pekugara pachena nekuda kwekuti izere makanzura ebato rinopikisa reMDC inotungamirwa navamogeni tsvangirai.
There is land which you can't, there is land which you can't do. Nyaya land, nyaya that you can't do even my sanctions. Vam gadu wada puwa my sanctions ni nyaya land. We are not going to be apologetic when it comes to nyaya land reform.
Vachinguno vati havazotyi zvavachasangana nazvo nedanho ravava kuzotora sevechidiki vezanu PF sezvo vakatozvipira nekuti vatorovera moyo kudombo sezvo vari kubatwa neseri kweruoko nekanzuru.
Kuona rusununguru empowerment kumayouth ibato risinoda kuzosa upfumi kuvachena, ibato rinobatika nevaofeya yevarungu ichisiya vanhu vatema. So progress iri kwese iri kufamba kunze kwemamutare muno. So we have this solution. This solution ngeyekutoti kusungwa kana kusasungwa tichapara masenzi kudanga mvura.
Vatiwo maindia ari muguta iri anofanirwa kugadzirisa zvivakwa zvavo izvo zvoita kunge matongo uye kuti vasakwidzira vanhu mari yerendi muzvivakwa izvi. Vatiwo vari kushikana nekusabhenga mari yavo. Vamubuso vati vanhu ava kunyange hazvo vari zvizvarwa zveZimbabwe vanofanirwa kuchenjera sezvo vachikwanisa kupinda muna taisireva.
Ndo futi vanhu vane most of the buildings dzinuna first muno. But population wise, maindia hapuri kana 200 muno. But they occupy my buildings, they say muno muna first. And mkatarisa, first uplift, kuno kana kuchipinge, my buildings, mtawari muno maasungo improve. Because hangu wali my buildings ya maindia. So, even economic wise, doa nanochengete mari mudzimba, vasinga bengi futi. So, taneta nechi behavior chema indiachi.
Meya waguta remutare vatatenda namarare vati vanoda kutanga vazvinzwira voga mashoko avachinguno vasati vapindura mashoko avo ekutora nzvimbo dzekanzuru nechisimba. Vanamarare vati kanzuru ine nzvimbo dzinotengeswa chete kwete dzekugovera vanhu pachena kunyangwe kunaani zvake. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Muchirongwa chedu The Connection Live Talk na 8 PM tiri kutarisa nezve bavade ravamugabe nezvinofungwa nevechidiki.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu pa WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318.
Pamsoro yama dzangu dini mwana wenyu Toki Vibes ndokumbira mundiregererewo ndakakanganisa. Ndiko hama ndakakanganisa akukama mani kanganwira hama we ndinokumbira ruregerere anhu we dai mani regerere kutanza kwangu kwakapfuura mwero ndinochema dai mani kanganwira ndakakanganisa mani kanganwira ndinotenzerenyu mani noridza ngoma.
Nako kambo ndokumbira regerero kubva kuna Toki Vibes tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva iri yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanosvitsa makore ekuberekwa 23 vakawanda vachiti vakwegura anga vachisiya basa.
Vechidiki vemapato anopikisa vanoti hapana chekupemberera pabafude ravamugabe sezvo vari kuti vari kugondikana kuvawanisa mabasa.
European Union inowedzera negore zvirango zvakatemerwa vamugabe pamwe nehurumende yavo.
Vana chiremba vanoti vari kuzoenderera mberi nekuramwa mabasa kudzamara hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo zvose.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, toksia mina Chris Gande munhau dzechindebele.